Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, Nyamavhuvhu 1, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzebato reMDC 71 dzorambidzwa zvakare nedare kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende. Imwe nhengo yezanu PF yoendeswa kumatare ichinzi yakanonokawo kuendesa mapepa ekukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Anasi ave makore mashano kubva pakanzi mauto akapfuura vanhu vatanhatu muHarare, hurumende ichivimbisa kuripa asi pasina chabuda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare re-electoral court rinonzi nezuro rakapa mutongo unotsigira kurambidzwa kwenhengo dzebato rinopikisa reMDC 71 kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende. Nhengo idzi dzinonzi dzakanonoka kubhadhara mari yaidiwa. Bato iri rinoti rasara nenhengo 24 chete dziri kukwikwidza musarudzo dzegore rino. MDC inoti zvave pachena kuti nezviri kuitika sarudzo dziri kuitwa musi wa23 mwedzi uno hadzingadzi dzakachena. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weMDC waDouglas Mwonzora.
Mutongo waitwa neHigh Court mutongo wehudzvinyiriri. Tarambidzwa kuti nhengo dzedu dzinokwana 71 dzitadze kukwikwidza musarudzo dzemaMPs.
Izvi zvinorevese maonero enyu vaMonzora.
Izvi zvapachena kuti Zanu PF haisi kuda kukwikwidzwa. Zuro ndizuro paya yakarambidza kasukuere, zuro ndizuro paya yakarambidza 12 macandidates ACCC kuBulawayo. Iko zvino varambidza macandidate 87 AMDC. Havasi kuda kukwikwidzwa. Mutongo wehudzvinyiriri, mutongo uri kuitwa nehurumende iri kutyasarudzo. Asi isu seMDC hazvisi zvinyowani kwatiri. Tiri kuziva kuti tiri kurangwa seMDC nokuti ndiso bato rega rakaendesa nyaya yedelimitation kuconstitutional court.
Nechikonzero chei muchidaro?
Vanga vasingadi kuti tiite izvozvo, vanga vasingadi kuti tivhure maziso evana veZimbabwe. Isu seMDC ticharamba takamira pachokwadi, ticharamba takamira nevana veZimbabwe. Election iyi ndezvido zvevana veZimbabwe.
Zvii zvamurira kuita kuri kuti masarudzwa kutungamira nyika vaMonzora?
Isu seMDC tiri kuda kuti zvikoro kubva grade 1 kusvika form 4 vana vadzidze pachena, zvipatara vanhu varapwe pachena, uyezve maternity zvinge zviri pachena. Zimbabwe inyika inorarama nekurima, saka tiri kuda kuti mitengo yemafertilizer, mbeu nezvimwe zvinoshandiswa pakurima ideredzwe. Tiri kushushikana zvikuru nenyaya yokuti mapengineers edu havana mari yavari kutambira. Mari yavo ishomasa, vanosanganisira mapengineer ivavo vakarwa hondo yerusununguko watinoti maor veterans. Tiri kuda kuti mapension benefits iwayo aitwe revised zvakare.
Vanga vari mutungamiri weMDC vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi vachitaura neStudio 7 munguva yadarika, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaramba nyaya yekuti vamunangagwa vanopindira pane zvinoitika kumatare. Tichiri munyaya dzesarudzo dziri kumatare, mutevedzeri wegurukota rezvemaindastiri uye vari nhengo yeparamende muBulawayo South vaRajmod vaendeswa kudare redzimhosva nemumwe mugari ari kuti vakanonoka kuendesa mapepa kudare renomination court vachinzi vakaendesa mapepa nguva dza4 dzainge dzatarwa dzadarika. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamodhi panyaya iyi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mune imwe nyaya yakadai, dare repamusorosoro ranga richinzwawo nyaya yenhengo 12 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinonzi dzakanonokawo kuendesa mapepa ndokurambidzwa kukwikwidza kuvulawayo nedare repamusoro. Zimbabwe yasvitsa makore mashanu kubva zvakapfurwa vanhu vatanhatu muguta reHarare nemauto mushure mekuratidzira kwevebato rinopikisa nekusafara kwavo nezvainge zvabuda musarudzo dza2018. Vamwe vanhu vaizvifambira havo mudhorobha vakapfurwa nemasoja, hurumende ikavimbisa kuvaripa mushure mekomisheni yakatungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Motlanthe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vari mudare reparamende. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Human Rights Commission waWilbert Mandinde.
Munorangarira muna 2008 kuti sarudzo dzakatora nguva yakareba ndinge 6 weeks chaiyo kuti dzizonzimari South America yakadai kuchingonzi zeki iri kuita yainzi pachirungu meticulous verification. Saka pada ndizvo zvakanga zvotyirwa naavo vakazotanga kudemonstrata. And sekutaura kwatogara tichiita mademonstration anotenderwa ubimbiro redu romutemo.
Hurumende yakamboti icharipa vanhu ava, zviri kufamba sei sekunzwawo kwamuri kuita segweta rinorwira kodzero dzevanhu?
Chiri kutitambudza inyaya iyoyo kuti hurumende iri kuti avo vose vaifanira kuripwa kana kukombansetwa. Sekutaurwawo zvakaitwa nemotlande commission vakatoripwa kudhara kana vanhu vakakombansetwa. Chatiri kuziva ndechekuti havasi vose, pada varipo vamwe vavakakombansetwa. Asi isu semagweta eZimbabwe Human Rights NGO Forum tinavo vatiri kumiririra ipapo, vanosanganisa vaende manyeruke, vaende manyeruke nemumwewo vanhu vasinganzwe zvachose is deaf and musi iwowu nyango zvavo vachigara vaine condition yavo ivo vanotengesa airtime mutaundumu vachishandisa sign language. Pavakaona vanhu vomhanya vanoti ivo vakatoshaya kuti vanhu vari kumhanyei, saka mukuedzawo kutibva vakabva vachudwa. Asi nanhasi vaende manyeruke despite the fact that he is deaf and dumb, havana chavati vawana kubva kuhurumende.
Asi ndiani chaizvo akaita kuti mauto apinde mumugwagwa vaMandinde? Nekuti tinombonzwa vamunangagwa vaimboti zvakaitwa navachiwenga mutevedzeri wavo uye vaive gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika. Asi mamwe magweta achiti pamutemo ivo vamunangagwa mbune ndo vanokwanisa chete kutumira mauto.
Ukachitevedzera nyaya iyoyi kuti zvakambenge zvabva nekupi nei, unoona kupishana kwacho kwehurumende. Zvatogara tichitaura kuti hurumende yedu inoita sekunge ruoko rwerudyi neruboshwe, rwokuti rworudyi haruzive kuti rworuboshwe ruri kuitei apa iyi hurumende imwe chete. Zvokuti izvozvizvi munoona kuti vanochipomerana kuti ndiani akatumira masoja, hapana achada kubvuma nyaya iyoyi. Zvinhu zvakakosha kuti ive nyaya inongopedzeswa chaizvo chaizvo, zvese zvibude pachena kuti zvakanyatsofamba sei. Asi chakakosha kuvhara nyaya iyoyi nekubhadhara makombanzesheni nokuita mamwe marecommendations akataurwa nemotlande commission.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neZimbabwe Human Rights Commission waWilbert Mandinde vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. MuHarare maita gakava panyaya yekupindira kwehurumende paurongwa hwekutakurwa kwemarara pamwe nekucheneswa kweguta. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Hurumende nezuro kuburikidza neStatutory Instrument 140 ya2023 yakazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaive vatara kutakurwa kwemarara nekucheneswa kweguta reHarare Metropolitan sedambudziko guru kana kuti state of disaster. Asi vachitaura neStudio 7, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati dambudziko rekutadza kucheneswa kweHarare riri kukonzerwa nehurumende zvichitevera kutorerwa kwavakaita nzvimbo yekurasira marara yePomona.
Takatora watinorasa marara wakapa munhu mari mari dzavanofanirwa kutipa kuti zvitenge machinery havasi kutipa tine marori ari kusouth africa akabatwa tichishayiwa foreign current chiri kudiwa apa imari yekuti titenge equipment tikwanise kutakura marara.
Harare Metropolitan inoombwa nemaguta matatu anoti Harare, Chitungiza neAirport Local Board. Statutory instrument iyi yapa masimba ekuchenesa guta kubazi rezvenharaunda kana kuti Environmental Management Agency kana kuti EMA. Vamafume vatiwo havaone maguta achikwanisa kupa EMA mari dzekuita basa iri.
Problem yatinayo yekuti hatina mari. Chero ukanditi ndibhadhare ndisina mari yacho ndinobhadharei. Problem yatinayo yo haisi yekuti takaramba kubhadhara uye hatisi kuda kubhadhara, hatitori na mari yacho iyo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nenyaya dzebudiriro vaOwen Dliwayo vati vanoona sekuti danho rakatorwa nehurumende iri harinei nekuchenesa maguta. Vati inogona iri nzira yekuona kuti urongwa hwakarambwa nekanzu reguta reHarare hwechibvumirano nekambani yeGeogenics BV yekuNetherlands yeGeo Pomona Waste Management Private Limited chaenderera mberi.
Kuti ndive kupomona ribudirire rinoda marara anenge achitorwa munharaunda yeHarare. Saka kuti ivo vachiti nyaya kutorwa kwemarara initial disaster kuita kuti ivo vachiva ivo vanotora marara aya kuti vaendese kupomona dump site kuita kuti ndive kupomona rinyatsa kusimuka rinyatsa kubudirira.
Muchibvumirano ichi kanzuro yeguta reHarare inofanirwa kubhadhariswa nekambani iyi kurasa marara kunzvimbo yePomona. Asi mukuru werimwe sangano ravagari reHarare Residence Trust vaPrecious Sumba vati vafadzwa nedanho ratorwa nehurumende iri.
Dari rakananga kugadzirisa dambudziko riri kuwanikwa. Chinhu chikuru chinofanirwa kunge chichigadziriswa kuti kanzuru inoda motokari itsva dzekutakura marara. Pari zvino zviri kuratidza kuti kanzuru haisi kukwanisa kutakurira vanhu marara uye haina vashandi wacho vanoratidza kuti wane unyanzvi hwekuziva zvinhu zvekutakurwa kwemarara munzvimbo yakaita sedhorobha.
Vashumba vati kunyange hazvo vagari vari kubhadhariswa mutero yekutakurwa kwemarara izvo hazvisi kuitika, vachiti zvakonzera kusviba kwenharaunda uye kupiswa kumarara pese pese, izvo vati zvinokanganisa mhepo inofemewa pamwe nekuva njodzi kunyaya dzezveutano. Munyora anoona nezveHarare Metropolitan vatafadzwa muguti vaudza Studio 7 kuti havana chekutaura pari zvino sezvo EMA ichapa divi rehurumende panopera musangano wedare remakurukota nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vamwe vechidiki vanobva kuZimbabwe 43 vari pakati pevamwe vanobva kunyika dzemuAfrica 900 vari muWashington DC kwemazuva matatu mukupeta chirongwa chavo chekukwenenzvera unyanzvi hwavo mumabasa avanoita. Chirongwa chinonzi Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI chinotungamirwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica. Mutori wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken mangwana vari kutarisirwa kutaura nevechidiki ava muno muWashington DC. Vamwe vari muchirongwa ichi ndimuzvare Teresa Takafuma, vanove mutapi wenhau kumasvingo, vanoti chirongwa cheYALI chakavavhura pfungwa zvakanyanya.
YALI 2023 yandivhura pfungwa dzangu kune mumwe mukana ndandingashandisa kuti ndibatsire nharaunda yandinogara neyandinoshandira uye kusangana nevanhu vakasiyana-siyana vanobva kumativi akasiyana-siyana eAfrica. Zvandipa mukana wekudzidza pamusoro pangu nezvandinoita nekuti ndingasimudzira basa rangu sei.
Gweta vaZorora Ingomo vanoti YALI yakavawanisa mikana yekusangana nemasangano anorwira kodzero dzevanhu zvavanoti zvichavabatsira kusimudzira basa ravo kuZimbabwe.
Gore riro ra 2023 ndinofara kuti ndakawa ndichiwanikwa ndichimirira Zimbabwe kuuya kuno kuUnited States of America. Saka ndiri kuti seZimbabwe tinoda kuti patinodzokera kumusha toonatso kunoona kuti tingazvifambisa sei nekuti dambudziko remhosva yatingati human trafficking inawe kuti richini chinonetsa even hurumende zhinji chero muno muAmerica vari kunetseka nedambudziko rehuman trafficking.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanodzidzisa nezvemari muzvare Shalom Govero vatiwo chirongwa ichi chakavavhurawo pfungwa.
Ndiri kufara chaizvo kuva pakati pemafellows anosvika 700. Pano tinobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana muAfrica zvikutaura nyaya dzakawanda dzinotibatsira kuti patinodzoka kuZimbabwe kana kuti pandinodzoka inini kuZimbabwe ndinonge ndiine ruzivo rwakawanda, ndiine zvekushandisa zvakawanda zvinogona kubatsira kunyanya-nyanya vari mumabhizinesi nevechidiki kuti vakwanise kuramba vachiwedzera ruzivo rwavo, vachikura mumabhizinesi avo, vachiita mari kuti mari yedu iwande. Mari ikawanda, nyika inogadzirisika.
Studio 7 yakwanisawo kutaura namuzvare Fungai Nyaungwa, nyanzvi yezvekudyarwa kwemari, vanotiwo shuviro yavo muchirongwa cheYali yakazadziswa zvizere.
Ini zvese zvandakati ndikuda kuti zvigozadzikiswa zvadzadzikiswa. Chimwe chikuru chandanga ndichida kuti ndikwanise kudzidza being able to be a better leader, kuti ndikwanise kutungamirira vandinoshanda navo nese kwese kwandinenge ndiri. Saka ndinofara nekuti ndakadzidziswa zvakawanda sei pandakasvika kuno. Uyezve taikwanisa kuenda kumabhizinesi akasiyana-siyana tichionoona zvavanoitawo ikokoko. Ndikawanozvinzo zvandakadzidza zvandinoziva kuti izvi ndinokwanisa kuti kana tadzokera kumusha ndinokwanisa implementawo.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakatangwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama muna 2010. Vanokwanisa kupinda muchirongwa ichi vanofanira kuve vari pamakore ari pakati pemakumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu nemashanu kana kuti 25 to 35 years. Vanenge vabudirira vanouya kuAmerica kwemavhiki matatu vachienda kuzvikoro zvepamusoro-soro. Vanoendawo munharaunda dzakasiyana-siyana kunosangana nezvi zvarwa zveAmerica. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanokwanisa kuenda padande mutande reindaneti vodzvinya pakanzi yali.state.gov. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC. Ndini Evans Zininga.
Kwasara mazuva makumi maviri nemaviri kuti sarudzo dzegore rino dziitwe, vechidiki vari kukwikwidza kuva makanzura nevamiriri mudare reparamende vachiti kunyange vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakati kuti mukutsvaga rutsigiro vane chivimbo chekuti vachakunda. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Komishini inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yaudza Studio 7 kuti haisati yave kuziva kuti vangani vechidiki vakanyoresa kuvhota kana kuti vangani vari kukwikwidza kuti vaite makanzura kana kuti vamiriri mudare reparamende. Asi masangano anoona nezvesarudzo akaita seElection Resource Center neZimbabwe Election Support Network anoti nekuda kwezvigaro gumi zvakawaniswa vechidiki kubudikidza neyouth quota, zvaonawo vechidiki vakawanda vachipinda musarudzo dzegore rino. ERC inoti vechidiki vari pakati pezvikamu makumi mana nezvishanu kubva muzana 45% kusvika pazvikamu makumi mashanu kubva muzana 50% ndivo vakanyoresa kuvhota. Wechidiki ari kuda kuita mumiriri weMasvingo Central ari kubato reCitizens Coalition for Change vaMoses Mavhaire vanoti gadziriro yavo iri kufamba kunyange vari kusangana nezvimhinga mipinyi apo neapo.
Kuno kuMasvingo Central kwakanuna kuwina takawina. Vanhu vari kuda shanduko, vanhu vari kuda president wavo vachamisa, vanhu vari kuda MP wavo, vanhu vari kuda makanzira avo. Dambudziko ratinaro nderekuti ZANUPF rinoshandisa hurumende nemadzishe nemapurisa kuvharira misangano yedu, asi isusu hatimirika.
Asi wechidiki ari kumirira bato reZANUPF mudunhu reSeke Chikomba, muzvare Tatenda Mavetera, vanoti hapana vechidiki vari kukanganiswa mukutsvaka rutsigiro vakasununguka.
Munhu wese ari kutenderwa kuti akambeni nemadiro nezvaari kufanwa kunge achiita, asi taita dambudziko revamwe vekuti vanofungira kuti ivo vanoshandisa propaganda kutanga kuita kuti vanhu vasakwanisa kuitangu senge zvinonzi environment haizi conducive for everyone. Inini pachangu sedunga munhu, pane vamwe mamiting andakatorambidzwa kuita pachangu nemapurisa kufripi vanenge vachiona ivo kuti pane vamwe vakatobhuka kudhara.
Sachigaro vevechidiki muMDCT vaAlbert Chidakwa, avo vachiri nenyaya iri kumatare yekuti ivo nevamwe makumi masere nevatanhatu vakwanise kukwikwidza musarudzo dzegore rino, vanoti kunyange bato ravo rikatadza kukwikwidza, vechidiki vari mumakundano vanofanira kutsigirwa.
Tisiri kuti ngatiti takundikana kumadare dzimhosva, tichafamba nevechidiki vese, tichinotsvaga sapoti, tichinotsvaga rutsigiro kune vechidiki vakabudirira vachevo, vangava vemamembers of parliament, vangava vemakanzura. Tichatenderera Zimbabwe yese, tichavabatsira kukambirina kuti vanga vachipinda muzvigaro zvekutungamirira.
Wechidiki anoshanda nesangano rinoona nezvesarudzo re-election resource center vatakunda tsunga, vanoti vari kuramba vachidzikira vechidiki vanoda kupinda mune zvesarudzo.
6% of my youth, which is over 100,000 my youth, vakaregister voter, ndivo vari kutarisira kuti havasi kuenda kunovhota musi election. Pane zvinhu zviri kurambidza, zviri kuodza mwoyo wemayouth mumaelection eri Zimbabwe munomu. Tikasatarisawo pagadzirisa ipapapo, ticharamba tichiona the number of youths dziri kuparticipata mumaelection edu dzichiramba dzichidzika.
Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vaLuke Chitsike, vanoti kunyange vechidiki vari kukwikwidza vaine tariro yekukunda musarudzo, havaoni vachibudirira zvakanyanya.
Wechidiki vagara vakangotsikirirwa kubva kudhara, vanongoonekwa chete pamberi kana vachinge vatsvagira vakuru rutsigiro, pane kuti ivo vange vari pamberi kutsvaga rutsigiro sevechidiki. Saka tinoona kuti political environment kana kuti political climate iri muZimbabwe haisi kukwanisa kunge ichisapota vechidiki kuti vange varivo vari kutora zvigaro zveutungamiriri.
Mugwaro ravakabudisa mwedzi wadarika rekuona kubata kwevechidiki munyaya dzesarudzo, sangano re-election resource center rinoti pane vechidiki vangangosvika zvikamu zvitanhatu kubva muzana, 6% vekubulawayo neHarare, vanoti havasi kuzonovhota musarudzo nekuti havana chivimbo chekuti pane zvadzinochinja. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France inoti kutanga nhasi iri kuburitsa zvisaro zvayo nezvedzimwe nyika dzekumawirira kubva muNiger. Izvi zvinotevera kupedigurwa kwehurumende yenyika iyi nemauto svondo rapera. France inoti iri kuita izvi mushure mekunge muzinda wayo warwiswa munyika iyi uye kumbomiswa kwendege kubhururuka munyika iyi. Italy yazivisawo kuti yave kuburitsa zvisaro zvayo munyika iyi nendege. Sangano rekumawirira kweAfrica reECOWAS ratemerawo zvirango mauto akabvuta masimba richiti vadzosere pachigaro mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum. America iri kukurudzirawo kudzoswa pachigaro kwavaBazoum. Vakuru vakuru muhurumende yeRussia vanoti mauto avo adonedza ndege dzakawanda dzemhando yemadrone dzanga dzichida kurwisa guta guru renyika iyi reMoscow. Ndege idzi dzinonzi dzatumirwa neUkraine. Russia inoti imwe hofisi yemudurikidzanwa yakambobhombwa nemusi wesvondo yawirwa neimwe ndege yedrone yadonedzwa nemauto, asi zvinonzi hapana akuvara. Ukraine inotiwo Russia yabhomba chimwe chipatara mudunhu reKherson ndokuuraya chiremba nemukoti. Vamwe vanongorora zveupfumi kusanganisira nyanzvi dzeupfumi pamwe nevashandi vari kupa maonero akasiyana pamusoro pemafigiri einflation akaburitswa neZimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat svondo rapera. Zimstat yakazivisa kuti inflation yepamwedzi muna chikunguru yakaderera nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana ichibva pa74.5% muna chikumi wakare kuenda -15.3% muna chikunguru. Zimstat inotiwo inflation yepagore yakaderera kusvika pa101.3% mumwedzi mumwe chetewo. Asi munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti kudzika kweinflation uku hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo mitengo yezvinhu muzvitoro isina kushanduka.
Ndizvozvo chaizvo kuti inflation yadzika.
Asi mitengo yezvino haina kudzika. Payanga kamira ipapo masondo afura ndipo pairi. Hatisati taona kudzika kwemitengo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai mutambasere. Vanoti kudzika kweinflation uku kuri kukonzerwa nekushayikwa kwedhora remunyika, izvo zviri kuomesera veruzhinji vave kukundikana kuwana mari yekutenga zvikwanisiro.
Hurumende yaita chikiribidi kueconomics, yaita policy yechikiribidi yekuti vari kuudza vanhu kuti shandisai local currency, asi nepo local currency yacho haisi kuwanika. MuZimbabwe mune cash crisis yelocal currency, asi iriyo iri kunzi inofanira kushandiswa kutenga zvinhu nekubhadhara zvinhu. So naizvozvo tinenge tichiona kuti hongu inflation inogona kunge ichinzi yadzika, asi zvekuti yadzika kuti kwanzi yava kuminus hakuna zvakadaro. Hakuna inflation inganzi yava minus, inflation inflation.
Izvi zvinotsinirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara. Vanoti kusungwa kwehomwe nehurumende ndiko kwasvitsa pakudzika kweinflation uku. Hurumende inonzi haisi kudhinda mari uyewo kubhadhara vanoiitira mabasa.
Saka zvinozvo zvanyanya kuita kuti paite sepanika shortage kemaZimbabwe dollar. Ende kakushomeko ikako ndokakonzeresa kuti pawe nekakustabiliza kana kuti kufirming up kana appreciation yataona yaitika paofficial exchange market.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce, Dr. Calisto Jokonya, vanoti kusabhadharwa kwevanenge vaitira hurumende mabasa paine nguva kune njodzi mune remangwana.
Kusabhadharwa kwavanhu mari kana macontractors akaita basa zvinoreva kuti hurumende inenge isiri kubhadhara zvikwereti zvayo, zvine dambudziko nokuti zvinogona kuita mabhizinesi asaramba achienda mberi, uyezve anozotadza kuramba achioperata. Zvinogona kuti mabhizinesi avharike kana zvinhu zvaitwa saizvozvo.
Vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyanga hazvo kuderera kweinflation chiri chinhu chakanaka, uye matano ehurumende yekudzikamisa upfumi achitambirika, dambudziko riripo nderekuti vana veZimbabwe vazhinji havasati vave nemari dzekutenga sezvo mitengo ichakakwira zvakanyanya. Saka zvogadziriswa sei izvi?
Ndinofungidzira kuti kubatanidza nezvaitwa neReserve Bank zvekubata inflation pahuro, vakufanira kubatawo avo vakakwidza mutengo reti reZimdola paranga riri pamusoro, kuti vatidzikisa mutengo ichienderana nereti ravapo iko zvino.
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kuzvirova dundundu richiti matanho arakatora pamwe nehurumende ekudzikamisa upfumi ndiwo ane michero yave kuonekwa nhasi iyi kuburikidza nekudonha kweinflation nezvikamu zvakakura kudai. Kunze kwekunge hurumende yatora matanho ari kukurudzirwa nevakawanda ekuti paitwe muonera pamwe chuma chemuzukuru panyaya yekudzikamisa upfumi hwenyika, vakawanda vanoti zvinhu zvicharamba zvichiita juzi ratizirai kuti uku riri kurukwa, uku riri kududunurwa. Iko zvino tombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA World Women's World Cup iri kutambirwa kuAustralia nekuNew Zealand. Denmark yaita 2 Haiti 0, kuchiti England yarova China 6-1, Netherlands ichiwanawo zvibodzwa 7, Vietnam ichiita 0. Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk cheThe Connection na 8 PM nhasi, apo tiri kutaura nevechidiki kubva kuZimbabwe vari muno muWashington DC muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders kana kuti YALI. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Nhengo dzebato reMDC 71 dzorambidzwa zvakare nedare kukwikwidza. Imwe nhengo yeZANU PF yoendeswa kumatare ichinzi yakanonokawo kuendesa mapepa ekukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 1 kuNcwabakazi 2023 Mokhipsi Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Okunye okwenziwa iMonthly Commission sabona ukuthi bathi bona sebeqedile ukudingisisa babe kudingisisa bathi kubabona kungcono ukuba abantu abalahlekelwa izihlobo zabo kumelwe babhadalwe.
Sokuyiminyaka emihlanu lokhu wadutshulwa abantu abayisithupha eHarare ngamasotsha ngemva kokhetho mhlaka 1 Ncwabakazi 2018.
Ngisokho hapo besifundiswa ngezidoda amabhizinisi unqawule business uyenza njani and then bese lihamba kuma site visits siyabona indawo lamane ama business uthi abantu beAmerica bona kahle kahle vele ibusiness bayiqhuba kanjani.
Unkosazana Ntombi kaMama Moyo olova imidlalo yokulingisa phansi kwekampani yakhe eNtombi Moyo Film Company uthi ufunde okuningi eUniversity of Texas ese-Austin kuhlelo olemandela Washington Fellowship. Amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ngenyanga ezayo aqhubeka njalo amapolisa kunye lenkokheli zamabandla ezombusazwe okhokhela leZANU PF laphikisayo ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula kulolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Soku iminyaka emihlanu wadutshulwa abantu abayisithupha eHarare ngamasotsha ngemva kokhetho mhla ka 1 Ncwabakazi 2018. Uhulumende waba le komishini iyayikhokhelwa ngwake waba ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Haleme Mohlante eyahluzisisa udaba lolu kodwa kuze kube manje akula okuthe kwalungiswa ngamacebo aphuma kulelo phenyo lweMohlante Commission. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Isehlakalo lesi sachiya abanengi bebambe waphansi besethiswa indlela amasotsha angena ngayo emgwaqweni adubula ubulala abantu ababetshengisela befuna iZEC ikhiphe impumelelo yokhetho ngesiphangiphangi. Kwalimala abantu abanengi kwabulawa abayisithupha abagoqela uJelas Jikandira, Sylvia Maphosa, Brian Joao, Gavin Dean Charles, Ishmael Kumire loChallenge Tauro. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zithi iziqondiso zekhomishini yeMohlante Commission eyabekwa ukuba labo abadula abantu babotshwe kazange zilandelwe lezo ziqondiso. Umnumzana Reward Siziba oyinhlanganiso eyeZimbabwe uthi kuningi okungazange kukhangelwe yili khomishini.
Okunye okwenziwa yiMohlante Commission sabona ukuthi bathi bona sebeqedile ukudingisisa babe kudingisisa bathi kubabona kungcono ukuba abantu abalahlekelwa izihlobo zabo kumelwe babhadalwe nabantu abalahlekelwa into zabo. Kodwa phakathi kwabo laba sibona ingxenye yabantu yiyo engabe yathola ukubhadalwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owebandla le-CCC uthi ngelanga lanamhlanje ilizwe likhumbula ihlazo elenzakala ngalowo mnyaka ka-2018 ikakhulu khathesi okungasensuku zatshwala ukuthi ukhetho lwenziwe.
Becela besithi bafuna ama-results ama-election atshelwa abantu ngamasinyane amasotsha ethunywe nguhulumende weZANU PF baba ngubhova babulala abantu abayisithupha. Kwaba leMohlante Commission eyathatha isikhathi kodwa lanamhla lokhu ukuthi lokho yayikumumethe ibandla leZANU legovernment ayizange ikufeze.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu webandla leZaphu othi uhulumende kakenzi lutho ukubona ukuba imuli zalabo abaphanyaniselwayo ziyathola ukuphumula.
Thina njengeZaphu siyalunanza lolu suku sikhala lemuli
lezihlobo zalabo abalahlekelwa ngabangane lezihlobo ngosuku lolu lapho uhulumende ka Emmerson Mnangagwa wavuka iganyane wadla abantwana baseZimbabwe silusizi ngalolulanga ngoba lisikhumbuza igugurawundi lisikhumbuza umbhuqazwe owaqeda abantwana basemathebeleland silusizi njalo ngoba konke okwaxoyiswa ngobaba umuhlante ukuthi kwenziwe akulala into eyodwa nje ebambekayo ethe siyenziwe nguhulumende
kodwa unkosikazi Virginia Mabhiza isikhulumeli sogatsha lwezemthetho uthi uhulumende usenze okuningi ukulungisa lokho owakhulunywa ikhomishini le.
What I can confirm for you is we've had few cases of either the victims themselves or their dependents coming to us.
Engingakutsho ukuthi sesibe labantu ababuya kithi befuna usizo ngendlela ezehlukeneyo. Sancedisa abaningi ngemali yesikolo lendleko zesibhedlela. Sabatha kungatsha zikahulumende. Sathola ubunzima babantu abala ukuba baqhubeke bethola usizo kithi.
Ezinye zeziqondiso zekhomishini eyayikhokelwa ngumohlante zakubeka sobala ukuba labo abalezihlobo zabo ezabhubhayo kumele babhadalwe. Yaphinda yathi amasosha adubula abantu kwakumele abotshwe kodwa kuze kube namhlanje abakazi babotshwe. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kumele uhulumende akhangelisise lokho okwashiwo yile ikhomishini ukuze ukhetho lwalonyaka lungabi lesihlakalo esifanayo. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Unkosazana Ntombi kaMama Moyo olova imidlalo yokulingisa phansi kwenkampani yakhe iNtombi Moyo Film Company uthi ufunde okunengi e-University of Texas ese-Austin khonapha eMelika lapho abe kuzifundo zohlelo olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Unkosazana Moyo uthi uthole ulwazi lokuqhuba ibhizimusi yakhe lokudlelana kahle loZulu. Uselungiselela ukubuyela ekhaya kungagqitshwa umhlangano omkhulu we-2023 Mandela Washington Fellowship Summit owenzelwa khonapha eWashington DC. Ake sizwa ikhuluma ngakwenze kwelemelika lazafika ekwenza kwele Zimbabwe.
Ngenze kokubhala ngaqalisa ngibhala amabhuku and then phambili ngazibona sengitshintshe sengikasi kubhala amafilimu. So ngabhala amanye ayetshengiswa kuZambezi Magic, amanye kuShowmax, amanye la ku-3K TV. Ngijala ukubhalela abanye ukuthi sisebenzisane and yikho esenguyenza khathesi ukuthi ngiyabhala amafilimu, izinto zoku-entertain abantu.
Kunjani, kuyasebenzeka yini kumbe kunzima?
Kuyasebenzeka ngoba abantu baningi abayenza khona ukuthi engikwenzayo. So ngiyabe ngasebenzi ngedwa. Ukuthi uyenze wedwa vele akuphumi. Kuyamele udinga abanye abayenza khona ukwenzayo bese lihlanganisa ingqondo. Ngoba abanye babuya le-equipment, bona ubuye le-story. So selihlanganisa, lipheke, kube sokuphuma sokuyinto eyi-1 ebukekayo.
Ye, khona manje useMelika. Akusitshela ukuthi ubungaphi nxa sikhangela ikolleji. Njalo lokuthi ubusenza.
Kube besifake e-University of Texas at Austin. So university yangkhona nge-Texas but ise-Austin. I-city yangkhona kuthiwa i-Austin. So khona besifundiswa ngezinto zamabhizinisi. Unqawule business uyenza njani. And then bese lihamba kuma-site visits. Siyabona indawo lamanye ama-business. Ukuthi abantu be-America bona kahle kahle vele i-business bayiqhuba kanjani. Benza njani. Ama-processes abo. And then suka lapho bese liyenza i-community service futhi hamba libe siyasebenzisana labantu nje kuma-communities lincedisa like aba umphakathi khonapho weza kusesikolo space apenda umduli esikolo sayisihamba salungisa ukudla kwenye indawo kuthiwa yi-Central Food Bank. So kabe kuhlangene yikufunda lokwenza lokuvakatshela ama-business kanye lokuncedisa umphakathi.
Singathi-ke ufundeni khona ngale-ke ikolejini lele?
Ekhwezi ngifunda ukuthi nxa ngingusomabhizinisi njengokuthi ngenza njani khathesi ngisebenzisana njani labanye abantu lokuthi nxa kukhona engudinga ebantwini ngudinga njani whether luncedo whether ndinga i-advice thi ngikhulume lomunye umuntu oyenza khonokho engikwenzayo. So khonokho kungifundisile ukuthi futhi angikho ngedwa kunto kuzidoleze ngizenzayo kulabanye abantu and ngiyesabi ukuthi ngicela uncedo ukuthi ay lapha sengistakile lapha ngicela uncedo nge-ID and ngoba sibane ngesenza lokho and the ipoint yakhona ukuthi sonke sinje siphumelele ku entweni le esesiyikhethile empilweni.
Ubuyela nje ekhaya abanye bazathi usufunde kakhulu njalo ulwazi ohamba lalo khona ngale khaya iluphi ubunazani lunganceda uzulu?
Ukubuya kwami lapha ngavele ngazitshela ukuthi akubunxa kubuya mina ambuyi ngingedwa ngibuya ngilabanye. So khonokho engufundisiweyo lami ngizakuthatha ngikuyehlisele phansi kwabanye ababe belo interest abafuna ukubakwazi lokho engikwaziyo. Njengokuthi ngisebenza labantu abafuna ukwenza amafilm especially omama lamankazana nje ngingakwanisa lokuthi ngikhulume labo ngezidoleze sengizifundile ngapha ngoba into le inkulu kulami. Ngokuthumeza mina ukuthi ngibuye ngapha ukuthi lami ngithathe khonokho engifundileyo ngikulethe ebantwini. So vele ngilentshukuntshi yokusebenza labantu nje ofuna ukusebenza lami ngikhona sihlanganeni senza amafilimu.
Ye kufika nje isuku lokuqala kuyini oza kuphatha khona ngale Zimbabwe?
Ngangivele ngiqalise i-project ngangizama ukubhala i-drama ele 13 episodes. So ngifika nje phezu kwayo ngifuna ukuyiqedisa nzama mbona ukuthi singaqalisa nini ukuthi siyishuthe bese siyidlulisela phambili. But nje lokho esengifundile ngapha kuyangincedisa ukuthi ngingezelele kudrama yami leyade sengivele ngiyibhala. So isokuyisuka ukuthi ngiyilungise ibe nhle ibe yinto ebukekayo bese sibona siyayishutha.
Akusiyelo ngokunye okwakulobayo sokuphumile njalo ukuthi kwakungena ngapha?
Ngiyahlangahlanganisa emabhukwini ngabhala ibhuku othiwa ngu-In 30 Days laphuma ngo-2020 ngalithengisa abantu babelithakazelela. And then okwe-TV ngabhala imuvi othiwa ngu-Gold Diggers yayikuZambezi Magic. Ngabhale into ethiwa ngu-$400 le yayikuZambezi Magic but ikhona khathesi ku-Showmax. So nxa umtelo we-Showmax uyakwanisa ukuyibukela u-$400. And then ngabe sengichathwa John Mabuyane Films ngangabhalela u-Amanxeba ngangiphakathi kwe-team lanto awayebhala u-Amanxeba u-season 2 lo-season 3.
Unkosazana Ntombi kaMama Moyo ukuhlelo lweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders besixoxa laye ekhonapha eWashington DC. Amalungiselelo okhetho olukhangelelwe ukukhutshwa ngenyanga ezayo ayaqhubeka njalo amapholisa kunye lomongameli Emmerson Mnangagwa ongumkhokheli weZANU-PF balokhe begcizelela ukuthi kube lokuthula lanxa amabandla aphikisayo aguqela ele-Citizens Coalition for Change esithi udlakela luvelela kubona labo abathi aluphele. Omunye usanda ukukhuthaza eleZimbabwe ukuthi liqhube ukhetho olulokuthula ngumnumzana Julius Malema webandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Fighters ele-South Africa kumbuthano oqhutshwe ngempelaviki okunanza ukufikisa kwe-EFF iminyaka elitshumi yabunjwayo. Kubika usithandekile Mhlanga.
Asizweni amazwi kamnumzana Malema ekhuthaza ukuthula kweleZimbabwe.
We say to President Mnangagwa, stop disrupting the peace of Zimbabwe. Zimbabwe is going to election. Allow the Zimbabweans to make their choice in a democratic manner without any form of intimidation.
Umholi webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ntibali, owayenxusiwe kulomcimbi, uthi umnumzana Malema wayengasoli umongameli Mnangagwa ngoba kuvele kulokuthula eZimbabwe.
Ekhuthaza very strongly ukuthi iZimbabwe mayibele peace, iZimbabwe mayibele enabling environment so that any ozawina, whether ngumuntu we-CCC, whether ngumuntu we-EFF Zimbabwe, whether ngumuntu we-ZANU-PF, whether ngumuntu we-Mthwakazi, whether ngumuntu we-ZAPU, kungabi le dispute, sibe able to congratulate each other. Sikwazi ukuthi hayi abantu bakhethile ngendlela akade beyifisa.
Umnumzana Ntibali uphawula ngobudlelwano bebandla lakhe lele EFF yeSouth Africa.
EFF E1 sibelieve ku 1-1 founding manifest siqhubekela phambili ngendaba ye land expropriation without compensation. Thina sifuna i free decolonize education. Thina sifuna more investment ku economy ye Africa. Thina sifuna i borderless Africa. Thina sifuna nationalization of ama mines lamanye amasector nje aqhakathekileyo. Inhlanganiso zihloniphe ama human rights. EFF ye South Africa lama EFF wonke nje jikelele i Africa yonke sisebenza sonke njalo i ideology yetu i1. So kodwa thina EFF Zimbabwe is an independent political party e operator within Zimbabwe laws. Kodwa hayi ubudlelwano bethu bukhulu kakhulu le EFF.
Umcimbi we-EFF ugqitshwe ngomgido wetoyitoyi obuholwa ngumnumzana Malema lapho obekulomutsho oncoma umanyano weziphalo wemkhonto wesizwe okugcizelelwe yingoma yomhlabeleli uRingo Madlingozi ethi Vuma Kamnandi.
Amafaita fitile kweli shumi faita ndithi Vuma Kamnandi.
Sizweni umbono kamnumzana Ndibali ngalo mcimbi.
Mina vele ngumuntu owaphuma kuzaphu. Izaphu kuyikuthi ubaba lo mama babe ngamalunga awezaphu. UJulius Malema uphume ku-ANC labanye nje abasebenza layo. So imbali ye-Zipra lo mkhonto wesizwe siyayi-understanda kakhulu. Njalo ingoma leyi yokutoyitoya ingoma eyayihlatshelwa empini, ingoma eyayihlatshelwa ukuze ikhuthaze abantu. Nalathi sizibona sisempini ye-economy. So ukuze simotivate ama-ground forces yethu, we will always sing these kind of songs ezitoyitoye ukuze sizikhumbuze ukuthi we are fighting for a borderless Africa. We are fighting for one presidency. Ilizwe liyi-one kuthiwa yi-Africa. Yiwo umbono wethu.
Umnumzana Ndibali uncintisa kukhetho lokudinga uzamela imagwegwe edale nephalamende emele ibandla lakhe le-EFF Zimbabwe. Imele iStudio 7 ikhonapha eWashington DC. Ndingusithandekile Msamo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Siyahangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa owedolobheni le-Memphis eTennessee khonapha kule Melika adubule alimaza kakubi undoda ovuke ubhova wazama ukungena kwesinye isikolo sabohlobo lwesi-Jewish. Uthe sebona ukuthi kasenelisi ukungena kuleso sikolo waqala ukudubula emoyeni okwenze amapolisa ahle amdubula amlimaza. Iqembu labesifazana elimele elemelika emdlalweni wenguqu selidlulele phambili esigabeni esilandelayo sokudinga intshantshu ezadlala kumncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba e-Women's World Cup. Lokhu kwenzakale ngemva kokuba ngutshike lobhanqa 0-0 leqembu le-Portugal. Imibiko kahulumende iveza ukuba ngenyanga edluleyo isilinganiso sokukhuphuka kwentengo yempahla sehle sakuma kutshumi lanhlanu ekhulwini 15.3%. Lokhu uthi kubangelwe yikuqina kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika, kubika ubathabile Masuku.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukwehla kwentengo yempahla ngenyanga kaNtulikazi kubangelwe yikwehla kwemali edingekayo nxa uthenga idola leMelika. Okutsho ukuthi intengo lezi ziqhubeke zifana nxa zibethwe ngedola leMelika kodwa zehle ngedola leZimbabwe kuphela. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa ngokwehla kwentengo yempahla okubonakala ngenyanga kaNtulikazi.
Into eyenzakalayo i-exchange rate adjustment. So nxa irate yeku-auction isehla layo, labo bayayehlisa ama-prices. So ngathi i-movement ye-exchange rate yiyo eyayenza ukuthi ama-prices yehle. Kodwa lokhu ngiyakuthakazelela ngoba kuyatshengisela ukuthi i-problem yethu I saw anything to do with ama economic fundamentals. The problem here has always been a trust, and once we fix, everything else will come back to normal.
Umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi iningi labantu lithola iholo eliphansi. Ngokunjalo ukwehla kwentengo yempahla akutsho ukuthi sezaneliswa nguye wonke umuntu.
Yebo kambe lapha lalaphana kube lobubelo ngokwehla kwentengo yezinto ngokuba abantu besebethwele nzima kakhulu ngokukhwela kwentengo yezinto obekungapheli. Kodwa ke singakhohlwa ukuthi abantu abaningi abasebenzi. Abantu abaningi bahola imali encane lapho abasebenza khona. Ngakho-ke ulanxa izinto zehlile kakutho ukuthi sezisenelishwa yibo bonke abantu, kanti kamaholo kakhwelanga ayiwadingakalayo ukuthi abantu bathenge izinto ngokwenelisa. Ngakho-ke kakwehlanga izinto kakutshintshanga ebantwini abaningi.
Unkosikazi Melissa Mlotshwa oyisisebenzi sikahulumende uthi akukhanye ukuthi kule nguquko ngoba belokhe besehluleka ukwanelisa ukwenza abakufisayo ngemali abalayo.
I-inflation ingaze ibe yehlile kuyafanana ngoba imali esiholayo ayineli lutho kithi, lokhe kufanana. Into esiyikhangeleleyo ukuthi iholo libe yi-US ukuze kube lula lakithi. Khathesi umumo esikuwo ukhatshana lokuthi kukhanye ukuthi i-inflation yehlile, izinto lokhe zidula kakhulu.
Unkosikazi Yolanda Bebe olebhizimusi ethengisa impahla ezidliwayo uthi sebehlisile intengo yempahla kodwa inani labathengi kalikhuphukanga.
Ye, ama-prices awempahla siwa-adjustile ahambelana lama-exchange rate, okusho ukuthi lawo ayehlile since ama-exchange rate lawo ayehlile. Kodwa nje okukhona ukuthina ku-business ngapha asange sike sibone any increase in sales ukuthi maybe sesingabona abantu bebuya bethenga izinto ngobuningi. Hayi, akunjalo, ama-sales ethu lokhu efanana. Engxenye kuyukuthi khona vele impahla zethu ama-prices lokhu efanana nge-US dollar, uzange kuke kutshintshe, kwehle kuphela nge-RTGS.
Idola elilodwa leMelika emkambo wabo siphatheleni lithengwa ngamadola aweZimbabwe azinkulungwane eziyisitshiyagalombili, i-8,000 zimdollars. Kuthi emkambo kahulumende lasemabhanga, idola elilodwa lithengwa ngamadola aphezu kwenkulungwane ezine lengxenye, i-4,516 zimdollars. Amabhizimusi avunyelwe ukufaka ichumi ekhulwini, i-10% yentengo evunyelweyo, okwenza idola elilodwa liphose libe ngamadola azinkulungwane ezinhlanu, i-4,968 zimdollars. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Nesikhathi sokusele amalanga angamathumi amabili lambili ukuthi ukhetho lwalonyaka lwenziwe, abatsha bancintisa ukuba ngamalunga edala lephalamende kanye lamakhansila bathi kungakhathalekile ukuthi bahlangana lenhlupho bani ngesikhathi bekhankasa, baza ngoba okwezinga eliphezulu. Utopias Mutsingwa usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke emsebenzini wezokhetho ezinjenge Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network lezinye zithi ngenxa ye youth quota ezabona ontanga abalichumi bengena edalele parliamente kwenza ukuba inani labasakhulayo abancintisayo kulolu khetho libe ngeliphezulu. IERC ithi abasakhulayo abayisilinganiso esifika phakathi kwamachumi amane lanhlanu ekhulwini 45% lamachumi amahlanu 50% ababhalisa ukuvota. Omunye osakhulayo ofuna ukumela iLobhengula Magwegwe edalele parliamente engowebandla le-CCC njalo engomunye wabalichumi lambili abebandlaleli abavinjwa ngumthethwandaba ukuba bencintise ngoba kuthiwa bahambisa amaphepha abo okufuna ukuncintisa isikhathi sesedlule. Umnumzana Eric Gono uthi ulethemba lokuthi uzayenelisa ukuncintisa njalo uzanqoba.
Inkundla yokhetho kusebantwini ayikhona emakhotsi. So thina sibhizi ku-ground asibuyeli muva. Abantu bayasamukela kakhulu and abantu bafuna sibili ukuthi baphiwe ithuba labo lokuthi bazikhethele inkokheli zabo abazifunayo.
Ekhuluma emele abasakhulayo bebandla lezanu-PF abancintisa kukhetho lwalonyaka eMathebeleland North, isikhulumeli sohlangothi lwabatsha kuleli bandla esabelweni lesi, unkosikazi Pauline Mpande, uthe ukukhankasa kuqhutshwa ngendlela emnandi engabandlululi muntu.
Asila unzima esiwubonayo kathesi kumakampeni ethu. Abasakhulayo bayabuya emhlanganweni lobuningi babo and bayasithembisa sibili ukuthi 23 August sizakuba nathi labakhokheli abasakhulayo.
Loba besitsho njalo abezana uPF ukuthi konke kuyatshelela, uyakulandula umnumzana Mudenda Chilumbo okhokhela uhlangothi lwabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party.
The only people abazakwanisa ukucontest for these elections ngontanga abezana uPF yibo abalemali leziyana ezitshontshwa as a gold smuggling. So abezana is automatic sebengenile.
Umnumzana Admire Masikati omela izana uPF ekhethweni lokudinga umeli wempophoma Mzilikazi edalele parliamente uthi akukho lula kwabatsha bebandla lakhe.
Ama challenges akhona nje malifana nje indaba yokuthi ungafaka ama poster bayawakhipha, but ama opportunities akhona ukuthi ikathesa abantu ba responda ngoba babona ngathi isalo PF buya le development phakathi komusi.
Umqondisi we-Election Resource Center, unkosikazi Barbara Bebe, uthi kuningi okwenzakalayo ngesikhathi sokukhankasa esikiso okuzavimba abasakhulayo ukuthi bengaphumeleli ekhethweni.
I-expectation ukuthi abantu abatsha bazavotelwa ngabantu abatsha. But nxa sesikhangele i-election lay, it's highly unlikely ukuthi abantu abatsha they are going to turn out in numbers ukuthi bayivota. Nxa yezinto zonalezi nje ezenzakala ku-environment ukuthi abanye abantu bayadisqualifywa, kuya-create an atmosphere of apathy.
Osakhulayo ocubungula indaba zombusazwe ekwele South Africa, umnumzana Bheki Impilo Ncube, uthi abasakhulayo balomlando wokunakekela ikusasa yabo kulolu khetho.
Abantu laba sebadala aseke baba ezihlalweni abasawubambi kahle umsebenzi ngoba sebewujwayele. So xa ungatholakala nje abafana abancane namantombazana abangabamba lezo zihlalo bengabuya leminye imiqondo emisha, bengabuya lentshukuntshu yokwenza umsebenzi babambe umsebenzi ophume kahle.
Ikhomishini yebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ithi ngalesi sikhathi kayenelisi ukwazisa uZulu ukuba bangaki abasakhulayo abancintisayo kumbe ababhalisayo ukuvota kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa mhlaka 23 ngayonale inyanga kaNgcwabakazi esiyisungule namhlanje. Ugwalo olwethulwe ngabe-Election Resource Center ngoNkwenkwezi lonyaka luveze ukuba abasakhulayo bakobulawayo laseHarare abafika isilinganiso esiyisithupha ekhulwini 6% bathi abasoze bevota lonyaka ngoba abathembi ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ulazo kunamhla kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection siqoqa labatsha baseZimbabwe abakuhlelo olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders. Singagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela. Sokuyiminyaka emihlanu kwadutshulwa abantu abayisithupha eHarare ngamasotsha ngemva kokhetho lukamhlaka 1 Ncwabakazi 2018. Unkosazana Ntombi kaMama Moyo oloba imidlalo yokulingisa phansi kwenkampani yakhe eNtombi Moyo Film Company uthi ufunde okuningi e-University of Texas ese-Austin kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Sikuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje waluvalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGabe Sidube lelale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.